Veruzhinji vakaita samaitresi nhondo vekukadoma vati havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa panguva yavanenge vabuda mudzimba kuitira kuti vanotsvaga zvokudya kana mishonga kuzvipatara. Amai nhondo vati vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa ainge ane shamhu vachibva kuchipatara nemuvakidzani wavo akanga avaperekedza.
Saka ona wavoibek tauda kutosvika kumba tiri muna Leonard padhuze nerubatsiro primary. Takasangana nemota yeDRG police ndobva hwanu wavo ajamba anga akabata shamai think yakareba 2 meters dzavari kufamba vakabata dzavanongotema muti and it was very thick abati huyaipano. Saka ndakashaya kana mukana wokutiza ndokuda kushaya kuexplaina kuti ndiri kubva kuchipatara haana kuda kunditeerera akangotanga kuataka zvikanzi haundipindure waita mwana mudiki akatanga kunditukirira nezvinonyadzisira akandirova kusvika shamhu yayapera. Then he went back kumota ndokudzoka zvakare ndokuti akakontinya kundirova. Vanhu vaivepo musiti vakatoungana kuda kuona kuti chii chiri kuitika.
Hanzvadzi yavo vafarai nhondo avo vanove munyori pamwe vachiitawo zvekugadzira mafirimu vati havasi kufara kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa zvisina tsarukano.
Taona kusini vakatipa restaurant but up to now there are no arrests dzamboitika. Hatina kana kumboudzwa kuti nyaya apapi. Zviri kuitawo nge munhu ari kungovigwa vigwa.
Mumwe mugari wemumusha wembare muHarare amai Charlotte Java vaudza Studio 7 kuti masoja ari kuonekwa achifamba-famba munharaunda yavo asi ari kuvabata zvakanaka.
Kufamba ari kufamba asi hasi kurova vanhu ari kuti fambai ungari kutengesai asi musaungana zvakataurwa napurezidendi. Asi saka ndiri kutedzera saizvozvo hakuna munhu ari kurova unzwa tengeserei kutengesa vanhu ari kubvunzwa kutengesa hapana ari kurova munhu.
Asi mashoko atatambira kubva kumarondera nekuchitungwiza anoti masoja akarova vanhu vaizvifambira zvavo vachitsvaga pekutenga zvekudya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vakurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzevanhu panguva iyo hurumende yakavhara nyika yose senzira yekurwisa chirwere checoronavhairasi icho chauraya munhu mumwe chete muZimbabwe vanhu vanosvika zviuru 60 pasi rose.
Mapurisa ese eZimbabwe ngaapiwewo zvekudzivirira zvekuvhara kumeso maoko uyezve pavanenge vachiti vanhu pindai mugare mudzimba ngavasasvika pedo pedo ngavarambe vachisiya mukana mamita maviri kubva panenge paine mupurisa nemunhu. Ukaona mupurisa ava kusvitsa mboma pamunhu zvinozoreva kuti atosvika pamunhu iyeye anogona kutapurirwa chirwere checorona virus.
Mutauriri wemapurisa vapau nyati vakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere zvakataurwa nehurumende zvekuti vagare mudzimba uye vasangofamba-famba pasina zvavari kufambira zvakakosha. Vaudzawo Studio 7 parunhare kuti havasati vatambira mashoko emapurisa anonzi ari kurova vanhu zvisina tsarukano. Asi mutungamiriri wesangano repassengers association vatafadzwa Goliati vativo veruzhinji vari kushungurudzwa nemapurisa kunyange vaine zvikonzero zvisvinu zvekubuda mudzimba.
Isu chatu kuramba inyaya yekunzi vanhu vachange senge vachishungurudzwa vachirohwa nemasoja vachiita sisi kana kuti kurohwa nemapurisa izvi zvatitenderana nazvo vanofanira kubvunza kuti munhu uri kufambirei wopuwa chikonzero chaita kuti munhu afambe nguva yaari kufamba iyoyo.
Vanorarama nekutengesa mumisika vanoti vaomerwa neupenyu sezvo varimi vasiri kukwanisa kuuya neuwandu hwavo nezvirimwa kumisika yezvirimwa yakaita sembare musika. Amai Nyasha Hodzi avo vanorarama nekutengesa mumbare makare vati varimi vashomanana vakwanisa kusvika nezvirimwa kumisika nhasi zvave kuita kuti zvinhu zvakaita semadomasi nemiriwo zvidhure.
Nyaripo ndekuti varimi vari kuuya asi zvinhu zviri kuuya zvichidhura. Lockdown iri kutiwisira pasi kurofa nenzara isingaiti.
Mumwe wavanorarama nekutengesa uyo ada kudaidzwa nezita rekuti Linet ati kana varimi vakabvumidzwa kupfuura pamapurisa vakatakura zvirimwa zvavo zvinoita kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Isu tikutoti varimi ngavauye just because hatina kana chekubata timvarume vacho ndiwo madomasi iyo hatina kana varume totorarama nechivhenda saka hapana tikarega kutengesa takutofa hatina kana chikafu mudzimba umo ndo upenyu hweriwo kutengesa uhu ngavauye varimi ndapota.
Pasvika Studio 7 pamusika weMbare, panga pakavharwa pasina kana murimi mumwe chete zvake anga aine zvirimwa. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvekuti musika uyu uchavhurwa rini, vachititi taure nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakakurudzira mapurisa kuti asiye varimi vachipfuura panenge pakavharwa migwagwa kana kuti pamaroadblocks. Vakatakura zvirimwa zvavo kuitira kuti vakwanise kunotengesa senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwana zvekudya. Zimbabwe yakavharwa kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus, icho chabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu pasi rose. Vapfumbamwe vari vemuzimbabwe uye kuuraya vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu pasi rose. Zimbabwe iine munhu mumwe chete, Zororo Makamba, uyo akashaya mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.